Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manera kana kavatereri tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechitatu mbudzi 29/2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo unobvumidza vane vabereki vasiri zvizvarwa zveZimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien kunyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Mubatanidzwa weNational People's Convention unoudza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti hurumende igadzirise upfumi hwenyika pamwe nekushandura mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Iyi ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti vanhu vane vabereki vasiri zvizvarwa zveZimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien vakwanise kunyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare namaestera Kachingwe pamwe neMDCT neMDCN. Mutongi wedare repamusoro amai Nyaradzo Munangati Manongwa vati vanhu vane zvitupa zvemuZimbabwe vane vabereki vanobva kune dzimwe nyika zvizvarwa zveZimbabwe saka nekudaro vane kodzero dzekuvhota. Amai Munangati Manongwa vati vanhu ava vanozivikanwa nezita rekuti maaliens vanofanira kutakura zvitupa zvavo nemagwaro avo ekuzvarwa pamwe neanoratidza pavanogara kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti muchirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuitwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare vachiti vatsigiri vavo vazhinji avo vanga vachitadza kunyoresa vachinzi maaliens vave kukwanisa kuzovhota musarudzo dzegore rinouya.
Saka chiripo ndichokuti munhu wese anonzi alien ane chitupa chakanzi alien china A kana china 00 anoenda nechitupa ichocho ne birth certificate rake oregister kuvhota. Saka tiri kuona chichiri chinhu chakakosha chaizvo chaitika muno munyika nokuti vazhinji vanga vasurukwasa kuregister kuvhota. Tiri kutarisa vanhu vanga vari kuvaimboshanda mumapurazi vaya vaisanda mumigodhi ndo matinoona vanhu vazhinji veparentage yekuti baba kana mai vanga vari kumalawi kana kuzambia kana kubotswana kana south africa. Saka chinhu chakakoshesesa ichocho. Saka tiri kukumbira vana vezimbabwe kuti vaende kunoregister kunovhota.
Mumwe ane chitupa chakanzi alien vawilliam banda avo vanogara mumusha wembare muno muHarare vati vari kufara zvikuru kuti vave kuzokwanisa kuve nechekuita nezvekusarudzwa kwevatungamiriri munyika. Vabanda vati vave kutonokokorodzana nevamwe vavo kuti vanonyoresa sevavhoti.
Kufara zvikuru zvimenezoka kuda kunovhota and division yaitwa kukoti iri yamushe mushe manje.
Zvichakadai vamonzura vanoti vakawirira nezanu PF pamusangano wakaitwa nezuro kuti chirongwa chekunyorisa vanhu kuvhota chipfuudzirwe mberi sezvo chakakanganiswa nekuratidzira kwakaitwa kwakapedzisira kwaita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Chikamu chechitatu chechirongwa chekunyorisa vanhu sevavhoti chiri kuitwa nezek chakatarisirwa kupera nechishanu svondo rino komisheni iyi isati yapinda muchikamu chechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndimi Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amairita makarao, vanoti sangano ravo richiri kuda kuti rizeye mutongo uyu, risati ratora danho rekuti rinyorese here kana kuti kwete vanhu vari kunzi vane vabereki vakabva kune dzimwe nyika kana kuti maaliens. Mukuzeya nyaya iyi, tabata amai makarao.
Mutongo wangu tangogashira iwo masikati ano tichiri kuongorora kuti tizive kuti unorevei kwatiri isuku dzeki nekune veruzhinji tisati tapambadzira mashoko ekuti vanhu chiuya imakabata zvakati zvakati tanga tichida kumbonyatsotarisa tinzwe kuti zvinorevei.
Saka munotarisira kuti izvi zvinenge zvapera rini kuti muzoona kuti munenge muchifambira mberi sei?
Pakutinotanga chirongwa chedu chatinoti phase 4 yekutanga musi wa 3 December. Tinodaira kuti tinge tikwanisa kuchekesera vanhu kuti chiuyai makati mune zvakati zvakati pamusoro pemutongo iwowo.
Justice Makara, kusvika pari zvino kwakwanisa kuti kunyorese vanhu vangani kuti vange vachivhota?
Pari zvino taane vanhu vanokwana kusvika 3,193,000 vanyoresa mumatunhu ese, ndingati mumaprovinces edu ese, 3,193,000.
Muchi nechivimbo here chekuti munokwanisa kusvika mamiriyoni manomwe sezvamanga makatarisira pakaparurwa chirongwa ichi?
Tichiri kungovimba kuti tinokwanisa kusvika panhamba iyo kana vanhu vedu vese vakabuda vakauya kuzonyoresa. Iye zvino tiri kunzwa kuti kune vamwe vangava kuita sekunge kudzengurira kuti tichanonyoresa here. Saka tinokumbira vese ivavo kuti ngavauye vanyorese vazovhota. Tichikumbirawo zvakare vamwe vevari vari kudiaspora vachauya kumba paChristmas kuzoona vabereki vavo kuti ngavabva vangotora mukana iwowo vanyorese zvakare. Saka vanhu vese ivo vakanyoresa tine nzimbo yekuti 7 million inokwanisa kusvika.
Pakatanga chirongwa ichi takaona vanhu vachimbonetseka zvichitore nguva nenyaya yekuti vanhu vanga vasiri kunyatsonzwisisa kuti vanouya nemapepa api. Mungati pari zvino zvaanani here? Vanhu vaakunzwisisa here kuti zviri kufamba sei?
Tiri kuona kunge zvaanani zvachose kuti vanhu vaakunzwisisa kuti zviri kurevei nekuti taregista ndingati mafezi tamufezi yechitatu yakuda kunopera. Saka ruzivo nezvebvr runenge rwatitekeshe vanhu vachinzi vanenge vaakunzwisisa. Zvakare isu takatorawo nhamho yekupanidzira machurch macommissioners of Otsai zvekuti avo vari kushaya mapepa anoratidza kuti vanogara pati vari kusikobatsirwa kana vasvika ipo pavanofanirwa kusikunyoresa vachibatsirwa nevanhu vedu masupervisors vako apa maafidavits papoint of registration.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ratura mutongo wekuti mufundisi Ivan Mawarire avo vanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana mhosva yavakapara. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Muzvare Priscilla Chigumba vatura mutongo wekuti vaMawarire havana mhosva yavakapara nokudaro vaive munhu akasununguka. Muzvare Chigumba vati hapana humbo hwakajeka hwakasvitswa kudare nemagweta ehurumende pamwe nevafakazi panyaya iyi hunoratidza kuti vaMawarire vakakurudzira vanhu kuti vabvise hurumende yavaMugabe pachigaro vachiti mavhidhiyo ose akaratidzwa dare anoratidza kuti vaMawarire vakakurudzira veruzhinji kuratidzira murunyararo vachiti izvi zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika. Mutongi atiwo hapana humbo hunoratidza kuti vanhu vakaita zvemhirizhonga pakuratidziro kwakaitwa kwemazuva maviri gore rapera kwaidaidzwa kuti shutdown Zimbabwe vakanga vakurudzirwa navaMawarire kuti vaite mhirizhonga iyi. VaMawarire vanoti havaifanira kunge vakatombomiswa mudare kubva pekutanga.
Zvaitika nhasi zvino zvandagashira nemufaro kuti dare redzimhosva rawanikidza ndiri munhu asina kufara mhosva ndaandichinzi yandandichipomerwa nayo. Asi chimwe chandirwadza ndechekuti izvo hataifanirwa kunge takapinzwa mumajera takapinzwa. Hataifanirwa kunge takasungwa zvekare nekuti hakuna mhosva dzatakapara. Tiri vanhu vanga vakamira nebumbiro remutemo, tiri vanhu vanga vachida kuvaka nyika yavo. Saka zvaitika kwatiri hazvifaniri kunge zvakaitika uyezve hazvifaniri kuitika zvekare tichibva pano.
VaMawarire vakasungwa gore rapera mushure mekuratidzira kwakatambirwa nevanhu vakawanda kusanganisira chikwata chetajamuka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatereri tiri kukukokai kuhurukuro zichange zichikokerwa VOA. Hurukuro izi zichange ziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro izi zichange zichiitirwa pa VOA mu Washington DC muswe china mbuzi 30, 2017. Zichange ziri kunguva ya 4:30 PM kushikana 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro izi kana muri pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, ibvai maenda pa Facebook mubva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Masakana anoshanda akazvimirira ari pasi pemubatanidzwa weNational People's Convention audza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti hurumende yavo inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi pamwe nekushandira mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira National People's Convention, munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata vati, izvi ndezvimwe zvezvinhu zviri mugwaro ravakanyorera mutungamiri wenyika zvavanoda kuti zvigadziriswe nehurumende itsva iyi. Vati nyaya dzeuori muhurumende nemakambani, nyaya dzevashandi nemitemo yemabhizimisi zvinofanira kugadziriswa zvese muhurumende itsva.
Iwo upfumi hwenyika kuda uchada kuti hugadzirwe, kunyange takatarisa nyaya yekurima ichada kuti titarisise nyaya kuti kugoverana kwevhu kunotarisiswa zvakanaka here, kuitira kuti tizive kuti anevhu rakati ndiani asina vhu rakati ndiani.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vati zvakakosha kuti hurumende ipedze mabhizimisi vekunze kuti vauye kuzosimudzira maindustry, asi zvakakoshawo kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe. VaMutasa vati vashandi vakatarisa nematambudziko makukutu uye hurumende yavaMnangagwa inofanira kugadzirisa matambudziko awa.
Saka tiri kuda kuti pave nekusimbiswa kwamaparto anomirira vashandi nemutemo wevashandi kuti vagone kubvisa mari kune mabhizimisi vachiisawo mari kuvarombo zviri equitably zvinobatsira munhu wese, mari yechibva kumabhizimisi yechiiswa kuhomu yenyika kuti vanhu vawane kudzidza pachena, vanhu vawane kuwana zvipatara mumutengo wakanaka.
Mukuru weWomen's Coalition Muzvare Salidura vaudza Studio 7 kuti apo vaMnangagwa vari kuumba hurumende yavo vanofanira kupa mikana yakainzana kuvakadzi nevarume mudare ravo remakurukota. Vati pane zvimwe zvinzvimbo mudare iri zvinopiwa varume chete uye vaMnangagwa vanofanira kusandura zvinhu.
Saka tataa kukumbirawo kuti izvozvo zvimbopuwawo madzimai, kunyanya zvakaita sezveutano, zvemari, zvedzidzo, zveukama hwedu nenyika dzakatipoteredza, foreign affairs nezvedefense nezvemining, kuti wamukanwa kuti ngazvimbopuwawo madzimai vambomanya nazvo zvigaro zvakaita sezvizvi.
Pamashoko anotaurwa nevamwe kuti hurumende yavaMnangagwa inenge yakafanana neyavaMugabe sezvo achibva kubato rimwe, Reverend Mutata vati yavaMnangagwa iyi hurumende itsva uye inofanira kupiwa mukana. Vatiwo kutaura kwavo nehurumende hazvirevi kuti havachadyidzana nemapato anopikisa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti utungamiri hwavaMnangagwa huri kuratidza kuti huri mugwara rekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika, asi vanotiwo pane zvizhinji zvinofanira kuitwa kuti nyika inyukurwe mumatope mairi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vanyasha muchitwa vati senyika zvakakosha kumbopa vaMnangagwa mukana wokuti vanoita here zvavari kuvimbisa. Vamuchichwa vawedzerwa kuti senyika isina mari, vaMnangagwa vari mugwara pakuedza kuderedza mari inoshandiswa nehurumende. Vakati mashoko avo ekuti vachaderedza makurukota ehurumende zvinobatsira kuti Zimbabwe isaramba ichishandisa mari isipo.
Vapresidenti vatsva vanoda kutrima kana kudzikisa hurumende yavo kuti ite diki isaramba iri hurumende hombe yanga ichiona maministries kana mapato akasiyana ehurumende achiita basa rimwe chete. Zvavari kuti varida kudzikisa kuti zviite ave mashoma, izvo zvinosumudzirawo futi confidence munyika uye zvichabatsira kuti hurumende isashandisa mari yaisina. Ndorimwe dambudziko guru ranga tinaro muZimbabwe kuti hurumende yanga yakakurisa ichishandisawo mari yaisina, zvazvichizokonzeresa kuti imaritsi ave anokwira nekuti hurumende inongoyapa vanhu mari yaisina.
Asi vamuchitwa vatiwo pane zvakawanda hurumende yava munangagwa zvainofanira kuita mukugadzirisa upfumi hwenyika. Vamuchitwa vati zvirongwa zvehurumende itsvai zvakakosha zvikuru mukusimudzira nyika. Vatiwo nyaya yekumba mabasa yakakosha zvikuru munyika.
Kuwedzera pane zvatotangwa nehurumende kugadzirisa, zvimwe zvakakosha zvinofanira kuitwa nehurumende kutarisa kuti mabasa ari pasenda here yedevelopment, nekuti tikaisa mabasa pamberi zvinoita kuti zvinhu zvese zviendeke. Ese mapolisi kana kuti maprograma achaitwa nehurumende anofanira kutarisa kuti achaumba mabasa mangani. Totarisawo kuti pane mareforms atinofanira kuita, kunyanyanyanya kutarisa pane vanhu vanouya kuzoisa mari yavo muZimbabwe, mainvestors. Zvii zvatiri kugadzirisa kuti kutanga mabhizinesi kwavo kuite nyore uye kuti vakwanise kuita mabhizinesi avo anomhanya.
Dzimwewo nyanzvi dzati makurukota ehurumende achasarudzwa navamunangagwa ndiwo acharatidza kuti mutungamiriri wenyika anorevesa here kuti anoda kugadzirisa upfumi hwenyika kana kuti anongovawo mashoko zvawo. Pasi pehurumende yava Mugabe, hurumende yanga yakakurisa, vashandi vehurumende vakawanda, uye kufamba kwava Mugabe kunonzi kwaipedzawo mari, izvo zvaizoita kuti mapasa nechekuita neraramo yevanhu vasawana mari zhinji yekusimudzira upenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti zvirango zvikukutu zvichatemerwa North Korea mushure mekunge nyika iyi yaedza chombo chayo chinoyambuka makungwa icho chinonzi nenyanzvi chinogona kurova chero ipi nzvimbo muAmerica. Vaimbova mukuru mukuru wemauto eBosnia muCroatia vaSlobodan Praljak vafa nhasi mushure mekunwa muchetura mudare remuHeg mushure mekunge mutongi wedare reUnited Nations azivisa nezvemutongo wemakore makumi maviri vari mujeri nemhosva dzehondo dzaakapara achiitira maMoslim emuBosnia. Mukuenderera mberi nehurukuro yedu naFather Fidelis Mukonori avo vaive mutongi gava panyaya yekunetsana kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakuru vemauto, nhasi tiri kuzeya nyaya yamuzvinafundo Jonathan Moyo navaSevia Kasukuwere avo vakaenda kunopotera kumba kwavaMugabe kuBlue Roof kuBorodale. Vakuru vemauto vanonzi vakabvunza vaMugabe kuti sei vaichengeta vanhu vavaitsvaga kumba kwavo, ivo vakati hapana zvavaikwanisa kuita sezvo vaMoyo navaKasukuwere vaiti vaityira upenyu hwavo nehwemhuri dzavo sezvo masoja ane pfuti ainge apwanya dzimba dzavo pakati peusiku hwechipiri apa mauto ainge obvisa vaMugabe pachigaro. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kana vaKasukuwere kuti tinzwe divi ravo. Asi vachinyora padande mutande reTwitter, vaMoyo vanoti mauto akauya kumba kwavo kuma2 AM vakatanga kuridza pfuti nekukanda utsi hunokachidza. Vanoti vainge vaine vana vanomwe pakauya mauto aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMukonori.
Nyaya vaKasukuwere navaMoyo inhandira kuvaona. Asi vakava Mugabe vakabvuma chokwadi kuti hongu varipo usiku hwokutanga.
Ko vakatsanangura here vaMugabe kuti sei varume vaviri ava vainge vatiza misha yavo vachienda kunopotera kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale?
Pamusana pokuti kumba kwavo kwakapazwa, dzimba dzavo dzakapazwa. Saka ndokukurukurirana nevakuru vemauto kuti iba vavarume vaviri ava vamwe vacho vasiri kufi vari kuita zvisingafadze saka ndokuzowirirana tati ko baba makazviitirei zvikanzi nokuti dzimba dzakanga dzai dzapfungwa pfungwa pokugara pasina saka yaiva tinoti the humanitarian tikati ichokwadi madzimai nevana ngavatorai zvenyu muchengeti
kana vaiti vaikwanisa kuti vange vachichengeta madzimai nevana ko ivo muzvinafundo mwoyo navakasukuere vaizoitwa sei
avarume ava votsvaka kwokuenda nokuti chinokudiwa chokuti kuchengetedza mhuri iyo zvakakosha saka ndo zvakaitika vakabva vaenda handizivi kuti vakaita mausiku uyu here kana kuti usiku umwe chete asi vakabva vaenda vamugabe madzimai vavo vakatoti kune mauto vakuru vemauto kana muchida tumai vanhu vauye vatarise mumba mese mubvurubvudze havasisimo varume vari vairi vavo asi madzimai vavo nevana ndo vainge vakachengeta
avo vanga vari Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic vachitaura vari parunare muHarare.
Tereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa nevoa dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi. Munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 a.m. 4930 15580 6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. nemusi wechina tichangezve tichiwanikwa pafacebook page redu revoa shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yestudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 p.m. kusvikana 6:30 p.m. muchitiwana isu pa 909 a.m. 4930 15580 6080 kHz shortwave.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vamukuseli Apuleni vanoti bazi ravo rawedzera mazuva kumhuri yeZimbabwe ekuti vatumire magwaro ari kudiwa pamusoro pemagwaro avakanga vatumira kare kuti vakwanise kushanda munyika iyi. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Kunyorera padandemutande kupinda muchirongwa cheZimbabwe Exemption Permit kuitira kuti munhu apiwe mvumo yekugara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo kunofanirwa kuitwa zuva ramangwana risati rapera, asi humbo hunofanirwa kutumirwa nemagwaro aya hunofanirwa kusvika kumahofisi ehurumende musi wangira 31/2018 usati wapfuura. Vachitaura nevatori venhau muPretoria vaApleni avo vanoona nezvekurongwa bazi rinoona nezvemunyika vakati chirongwa chekunyoresa nekutumira magwaro ichi chiri kupera kwandira gore rinouya. VaApleni vakati kune vanhu vemuZimbabwe vanosvika zviuru zana nemakumi manomwe ezviuru vakanyoresa mvumo padandemutande uye pane vanhu vanodarika zana nemakumi matatu ezviuru vari kutarisirwa kuti vapedze kupa umbowo kubazi ravo. VaApleni vakati bazi ravo riri kugutsikana nemafambiro echirongwa ichi chekuwanisa mhuri dzeZimbabwe magwaro matsvaya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSamuel Kandeya vanoti vafara nekuwedzerwa kwenguva yekuendesa magwaro anopa humbo huri kudiwa. Mumwe wevari muSouth Africa vaIsaac Moyo ativo danho ratorwa nehurumende yeSouth Africa rakanaka chose. VaApleni vakati vanokunikanda kushandisa mukana uyu havasi kuzowedzerwa nguva nekudaro vanhu ava vanenge vasisabvumidze kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muPretoria, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Zvichakadaro, mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti vana veZimbabwe vari kumutsiridza magwaro avo aya, vanofanira kunzwisisa kuti chakawedzerwa inguva yemagwaro chete, kwete kunyoresa. Advocate Shumba vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vanzwisise izvozvo, sezvo vamwe vatotanga kare kuratidza kuti vari kufunga kuti nguva yekunyoresa magwaro ndiyo yakawedzerwa. Advocate Shumba vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuteverawo nemasoma matsvuku zviri kuitika kumusha kubva pakashanduka hurumende yava Mugabe pachipinda vamunangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Advocate Shumba kuti vatsanangure nezvekuwedzerwa kwemazuva nehurumende yeSouth Africa.
Haisi nyaya yekuti pawedzerwa mazuva okuita application pa internet kana kuti yatinoti online application. Mazuva iwawo ari kupera mangwana manheru na 24:00 hours. Saka vanhu vanofanira kupahwisisa ipapa kuti kana usina kuapply by mangwana manheru hauchatokwalify. Saka danho rinoiratogwa rokwedzera mazuva kusvika munandira 31 idanho rinoenderana nokuti kana uchinge waita online application kune zvimwe zvinhu zvinofanira kuitiwa. So muenzaniso uchahoinda namapepa anoratidza kuti uri kushanda kupi kana uchisenza basa. Kana uchiaplyirawo mapepa kana magwaro okudzidza uri kuinda kuchikoro kupi, izvozvo zvazvagara zvii zvinohoitiwa kana uchinge wambotanga waita application yatinoti online application. Saka vanhu vasavhenganisa zvinhu izvozvo because vachaovhiringika vakarega kuisa application by mangwana vachibva vaovharibva zvachose kuzhe.
Saka chiri kunetseka nacho vanhu chii apa, hazvina kutsanangurwa zvakanaka here?
Zvakatsanangurwa zvakanaka asi hazvina munhu wakanyanyo zvidzokorora zvakare kuti vanhu vahwisise. Asi vari mumagroup atinawo emaWhatsApp takavatsanangurira izvozvo, vana vamuchatuta vakatsanangurirawo vanhu namasangano avo. Saka vanhu vanofanira kuzvihwisisa izvozvo zvinyatsova clear. But even Department of Home Affairs Director General akazvitaura. Chinonetsa vanhu vedu ndochokuti dzimwe nguva kune vanoda kuita ruzivo rwakawandisa, ndo vanopedzisira vakufurira vanhu zvisina kunaka kuti vanhu vasahwisisa chaizvo chaizvo zviri mugwaro. Vanhu veduwo vane dambudziko rokuti nguva zhinji vanogona kuteerera zvavanenge vachitaura pamachechi kana mumabhawa. Havachabvunzi masangano anovagwira aya aya kuti ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi. Vanhu vashomandakawa vanotonyatsobvunza kuti zvakamira sei vachiuya direct kwatiri.
Ava vanga vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi, Jonga Kandemiri na Chris Gande vachange vachizeya nyaya yekuchinja kwehurumende kuZimbabwe nezvazvinoreva kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ava. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo unobvumidza vane vabereki vasiri zvizvarwa zveZimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien kunyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Mubatanidzwa when National People's Convention unoudza mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa kuti hurumende inofanira kugadzirisa upfumi wenyika pamwe nekushandura mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika ite sarudzo dzakachena muna 2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwanani na 6 a.m. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga na mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chananjani Sylvester Ndegayo olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 29 kuLwezi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
xa kungaba khona abantu beZimbabwe abazakhankasa kumbe i-MDC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle, bona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona kuze kulungiswe indaba zokhetho.
Nami ke usithandekile Mhlanga, ngisithi elebilitane lamanye amazwe lamhla bahlangene lesiphathamandla sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngengqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwe kwele Ivory Coast.
Siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu kade sebethathele ilungelo labo lokuvota ngodaba lonalolo. Bona ingani yinto ade sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota, sibona ingani hhayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu.
Umthethwandaba unquma ukuthi abalabazali abavela phandle kwelizwe beyizizalwane zeZimbabwe ama-aliens balelungelo lokuvota.
Abathengiswa ezitaladeni kobulawayo bathi bathaliswe amagabha avuzayo lilunga lebandla leZANU-PF elibahlukuluzayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kwelebilitane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson namuhla uhlanganele iziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngenqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwa kwele Ivory Coast. UJohnson uthi iqula leZimbabwe limthembise ukuthi uhulumende omutsha uzimisele ukusebenza katalala ehlenge ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Emhlanganweni lo uJohnson uhlangane njalo leziphathamandla ze-European Union kanye lezamazwe ase-Africa baxoxisana ngodaba lweZimbabwe. Kunakanelwa ukuthi udaba lwezijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiBhilithane kanye le-EU zingaba zikhulunywe ngazo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
IBritain ilabantu abangu-20,000 abayizizalwane zaseBritain abaseZimbabwe. Ngibone ngani izama khonokho ukuthi ingane yalungisa lolo daba ukuthi abantu laba bathole ukuhlala kuhle. Okwesibili, ngibona ngani udubo lolo lokuthi iBritain izama ukuthi mhlawumbe indaba yomhlabathi ingalungiswa kakutsha. Kukhulunyiswane kuqawulwe njalo iBritain ibisidiniwe ngokuthi ihlale ingelwayo leZimbabwe yona lezizalwane eziningi ezikhona ezeZimbabwe. Mbona ngani yikho lokho nje kuphela lokuthi iBritain kathe sibhizi izama ukwenza iBrexit. Ngibona ngani khonokho kuyifaka esibangeni sokuthi izame ukuthola amanye amazwe engadlelana lawo ngokushesha ukwenzela ukuthi ibe lezivumelwano eziqinileyo ezokuthengiselana izinto lapho nxa zifume ku EU ngibone ngani ikho lokho ku 5%.
Indaba yezijeziso ezafakelwa iZimbabwe European Union okugoqela yona iBhilitane singabona bekuhambisa njani lapha bengazesula na
mbona ngane ze Britain zingesule zingesulwa nje kungasukwana zalutho ezizahlupa ngeze European Union ngoba xa kungaba khona abantu eZimbabwe abazakhankasa kumbe EMTC khankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle lokuthi into esifana lokhetho kaze kabe kwangendlela akwenza umthetho olungileyo mbona ngane khona lokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona kuze kulungiswe indaba esifana lezo kumbe kuze kulungiswe indaba zokhetho.
Udokotela Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilitane. Linjani mahlaba ezulu, linjani izulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. nango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 short wave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Uhulumende weleBotswana uselandule imbiko ethi owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usephiwe amalanga ambalwa ukuthi aphume aphelele elizweni lelo njengalokho okuphume kumaphephandaba. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe kanye lendaba ezenzakala phandle kweleBotswana, unkosikazi Pelonomi Vincent Moitoyi uvumile ukuthi uMphoko ukhona kweleBotswana, kodwa uyale imbiko ebhahileyo yokuthi leBotswana selinikeze uMphoko uze kufike ngolwesihlanu ukuthi aphume aphele elizweni. UVincent Moitoyi uthi uMphoko njengaye wonke umuntu ukhululekile ukuvakatshela eBotswana njalo uzahamba eZimbabwe ngesikhathi afuna ngaso. Ekhuluma ese-Abidjan e-Ivory Coast, uVincent Moitoyi uthi iBotswana ililizwe elikhululekileyo ngakho uMphoko uyamukelelekile nxa efuna ukuhlala. Uthi uhulumende weBotswana wanikeza uMphoko indawo yokuhlala ngesikhathi efika ebaleka eZimbabwe esithi impilo yakhe isengozini kulandela ukungena esikhundleni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye weZimbabwe sehabulo nocubula ngezombusazwe uthi ungathi kuyamangalisa ukuthi ngesikhathi uMongameli Khama ethakazelela ukungena kukaMnangagwa kodwa ngakwelinye icele evikela ababedlelana loMongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Into yakhona ungayikhangela ingathi yamangalisa to some extent ngoba kungani uhulumente weBotswana usupportana le the new government yeZimbabwe but at the same time is protecting uMphoko, the former vice president who is associated with the old government. But ngokubona kwami I think uhulumende walapha weBotswana is trying ukuthi to assist or ukusupporta esingathina yikuthula kweZimbabwe.
Uqhubeke esithi ugcina uMphoko yikumnikeza ithuba lokuthi asuthiseke ukuthi umumo weZimbabwe usulungile ukuthi abuyele.
Langapha bengxenye mhlawumbe bebeloku becela ukuthi lawe ndoda wabuza ngalo ukuthi awusungabuyela yini ekhaya. I want it's a situation yokuthi bathi ngapha sisupporta the new president ngapha sigcina lo siyamprotect samvimbela ngapha or sisandala that. I think it's more ukuthi bathi wathini sibone ukuthi singasiza njani ukuthi kube lokuthula abantu noma bebalekile bebuyele ekhaya kuhle kungela efiyo ukuthi umuntu afika ngaleli lahlelwe jazz.
UMphoko kubikwa selobele uMnangagwa incwadi etshengisa isifiso sokuphindela ekhaya njalo uhulumende omutsha umtshele ukuthi hatshi awulazizulwane aphenduke eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Tabron kweleBotswana.
Ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni sokuphehle inkulumo phezu kodaba lwegugurawundi ngoba engomunye wabantu abethezwa icala lokuhlela lumbhuqazwe.
Ngo-2011, sike saxoxa lomuyi umnumzana Innocent Kala, ongamunye njalo wabetheswa leli cala. Sambuza ukuthi ngobani ingqungquthela zegugura hundi.
Ubuze umgabe, ubuze umnangagwa, ubuze usekela mayi, saza kunika ukuthi kathi yona igugura hundi yahamba njani.
Vanengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lwegugura hundi, uthini ngalokho?
Mina ngangikhuluma ngikhonveyinesi.
Sikubone kufanele khonapha kustudio 7 ukuthi siliphindele njalo ingxoxo yethu lomuyi uNkala lezizwele ezikhulumela ngowakhe abantu athi yibo abaphatheka kulolu cuku. Tiyani indlebe kusasa khonapha kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lizizwele ngokugcweleyo. Abaphila ngokuthengisa ezitalateni kobulawayo bakhala ngokuhlukuluzwa lilunga lebandla leZANU PF umnumzana Magura Charumbira owayengumgcini sihlalo wabasakhulayo kusiqinti sebulawayo Central, abathi uzitshaya isifuba esithi akulanto abangamenza yona ngoba ekuqembu leZANU PF eleTeam Lacoste lona elisekela umongameli Mnangagwa. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izolo bekuyisiphithiphithi edolobheni, abantu abathengisayo behamba besethuselwa ngumnumzana Charumbira ethi kumele bamlalele njalo bangene imihlangano ayimemezelayo emahofisini eZANU PF obulawayo osokuthiye abathengisayo bemthembisa ukumbophisa. UCharumbira ukulandule konke lokho kodwa ethi uyakhulumisana labo somabhizimusi abaqala ngokusebenzelana lejaha leG40 uElfas Mashaba ethi usebenza lezihlobo zikankosikazi Grace Mugabe owayengumkamongameli welizwe osuswe embusweni libutho kuviki edlule.
Abantu bonabo balamanga ngoba amavenda zangukhona association yamavenda wonawo ndabasiyayisivuya ukuthi sibone ukuthi amabhayilozi vesazivela impilo yabantu kuyinokuqakathekileyo.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikaCharumbira sokuhamba esethusela abantu abathengisa impahla ezehlukeneyo ethi bazamthathela inyathela njalo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kazothatha isiganyi sakhe.
Asijabulanga ngesenzo sikaMagura Charumbira lowo ohlukumeza abantu bakithi special laba abalezitendi abathengisa egodini laphana usiyafika emadlodlo.
Othengisayo umnumzana Thembani Nkomo uthe bahlukuluziwe izolo nguCharumbira sebethengisa bechochobele njalo ebexotshanisana lamapholisa ekhansili yedolobho lakobulawayo.
UCharumbira ule problem enkulu kakhulu into ayenza.
Unyanga edlule uCharumbira ubekhuthaza abantu ukuba bamhlawule imali ukuze abamele bathengisele inqe lapho abafuna khona futhi abayala ukumupha imali ebebacala ngokuthi bakucelele G40 uzaqedelana labo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa engangena embusweni. Iningi labantu bathengisa bechochobele kuthi abanye sebesusiwe endaweni zabo zokuthengisela uCharamba usefaka abantu bakhe abamhlawula imali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ndingakhuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lizasibamba kumakhakhasi athi 9:09 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku VOA Shona.
Umthethwandaba waphezulu usunqume ukuthi abantu abalabazali abavela kwamanye amazwe kodwa beyizizalwane zeZimbabwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens sebelelungelo lokubhalisela ukuvota nxa belencwadi ezeneleyo. Iofisi kaMsitheli yayinqume ukuthi bengavoti incwadi zabo zingakatshengisi ukuthi yizizalwane zeZimbabwe. Kodwa amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights alukhweza emthethwandaba lolu daba. Sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyetenga.
Njenge-MDC ekhokhelwa ngubaba uNcube, hayi siyathaba kakhulu ngoba vele yinto ade sihlezi siyilwela. I-constitution ithi umuntu wonke as long as citizen register to vote. And i-citizen ithi umuntu even umuntu ozalele lapha eZimbabwe. Bethi sithi hayi loba nje umbebe wayesala ukuthi abantu laba beyotho ngabantu balapha eZimbabwe. Yathi sithi alright, nxa kunjalo ama-birth certificate amade lawo atshengisa ukuthi abhaliwe etshengisa ukuthi umuntu uzalele lapha eZimbabwe. Nxa kusiya-register umuntu kahambele ne-long birth certificate yona leyo nesithupha sakhe esibhale alien ne-proof of residence. So into vele ade siyilisa ukuthi izinegosheta lezi zinto ade siyikhalele. I-ZDI yathi hayi into leyo kayikho emandleni wami. So yikho zathi hayi ngangcono esihambeni ngaphi isisibonisane labantu nedisa lethi kuhambe khona. So siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu ade sebethathela ilungelo labo lokuvota ngodaba lona lolo. Sibona ingani yinto eza ade sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota. Sibona ingani hayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu ngoba baningi abantwana especially ngayo yona leyo. Uthi kuthiwa umama wavele eMalawi, wavele eMozambique, wavele umntana khaya lazi ikhadi only khaya alaziyo ngelalapha eZimbabwe. Kuyosokuthiwa ye umuntu kasakaphi lalungelo lokuvota. Engahamba izinda khona ngale Zambia kumbe eMalawi sabamazi kuyaqonda ngakhulu. And khathesi sesikwenza vele sesihle siqalisi le mali ukungena kugrawundi sixwayisa bona laba abantu ababeprotele khatshana yizeko ukuthi namalungelo esesithethe msasa liyerejista ukuvota.
Inani labo linengi kakhulu yini abantu laba?
Baningi sibili abantu lapha. Ngingakhangela for instance lapha kubulawa endaweni ezingani kubosizinda nathini babengi sibili abantu. Sizakhangela ivini kakhulu Mpophoma ikakhulu amalokitha amadala komzilikazi eMpophoma nemaplazini yikho abagcwele kakhulu laba bantu. Into ade siyikhangelela ukuthi libona laba bantu bade be-affecte kakhulu. Anti umbebe lawo beboda emalokithini ezama ukuthi nika abantu izithupha. Lapho bekhangelela ukuthi i-exercise kambebe nale ibizancedisa abantu abaningi nalaba ade be-affect. But ithona ingani kayincedanga kakhulu ngoba still ade go back to the same process ukuthi bebuyele emahofisini amakhulu akombebe eHarare kumbe koBulawayo bebhadala ama-$40 nalapho. Elokishini nangila iningi labantu nalabe bengelamanje. Isinqumo lethu esithi namhla sibili siyancedile kakhulu ngoba baningi abantu ade be-affected. Abanye nje-ke kungalaba abantu vele babone ukuthi akulancedi ukuthona sithi yazama ukuthi azihlalele ezinto. So inani labantu zona laba belingabalwanga ebantwini laba wethendawo ibhayibhile.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho sikhulume laye ekoBulawayo.
Uxolo sobesandekayo idale leHarare High Court ngolwesithathu lamhlanje livumane upastor Ivan Mawarire engelacala lokuzama ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe. UMawarire ubotshwe enyakenye phezu kokutshengisela okwabakhona elizweni wetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMugabe. Kodwa esipha isinqumo sakhe umahluli wedale le-High Court uPriscilla Chigumbu uthe abatshutshisi bakahulumende behluleke ukuveza ubufakazi phambi kwenkundla. UMawarire uveze ukujabula okukhulu ngesinqumo lesi. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo yena uthe vele besingekho isidingo sokuthi uMawarire ebotshwe.
Life Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngomumo wezombusazwe eZimbabwe sikhangela ukuba abahlala phandle kwelizwe bathini ngawo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangela ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lePhalamende akweleBritania sesole umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuphehla inzondo yabokholo lwesiMuslim ngembiko ayethule enkundleni yeTwitter.
Umsakazo kamabona kude weMelika oweNBC usuxotshe ingqungquthela umsakazo lo uMatthew Lua ngoba esetheswa icala lokukhumputha wesifazana bengavumelananga.
Uhlelo olosungulwa ngobe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora olokuthi abafundi baphekelwe ezikolo solumile ngenxa yokusilela komumbu kanye lerayisi ebiphiwa izikolo. Lokhu sokubangele ukuthi ezinye izikolo zikhweze impadalo yazo ukuze zithole imali yokuthenga lokhu kudla. Kubika uvusisizwe mkhwanazi.
Eminye imithetho yafakwa ngobe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Lazarus Dokora ngethi abafundi kumele baphekele ukudla lapho besesikolo. Phansi kalolu hlelo uhulumende esebenzelana logatsho olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare kumele lunikeze izikolo omumbu kanye lerayisi kuthi abezikolo bazithengele isithebo. Kodwa lolu hlelo selulesikhathi lwamiswa ngoba umumbu kanye lerayisi kungekho kwakathesi. Lokhu sekudala ukuthi abezikolo bathathe imali zezikolo bathenge ukudla kwabafundi. Ezinye izikolo seziveze ukuthi ziza kwengeza imbadalo yesikolo ngomnyaka ozayo ukuze zilandele imithetho yezemfundo emitsha eyafakwa nguDokora. Esinye sezikolo seziveze ukuthi sizengeza imbadalo ngesamasabata esizimele sodwa iGwanda Adventist Primary School iGAPS kusuka ku-$250 kusiya ku-$300 ngethemu ukuze senelise ukupha abafundi ukudla. Umzalo lomntwana kulesi sikolo ongathandayo uqanjwa ngebizo uthi balokudana ngokuqansa kwembadalo yesikolo ngesikhathi umnotho wakuleli ungamanga kahle.
Kufisi siyabe simele siqale kwenziwe ikomiti abazali batshelwe ngokuthi kukhwezwa ngemalini ngendlela bani ukuze labo bazitholo bavuma yini ukuthi bakhwezele kumbe bancedise ngezimali ezithebo.
Umnumzana bekezela maduma afuzwayo isakamisi eGwanda njalo layo sole inyathelo likaDokora lokuthi abafundi baphekele ukudla ezikolo esithi lokhu izifiso zikathemba lwamukela.
Ukuthi into zika Dokora vele eziningi uyakwazi la ukuthi izinto ezaziphokuba izifiso nje wayefisa nje ukuthi izinto zingaba njalo but okunye ukukhangela ukubona ukuthi it's impossible into ezingeke zafazayenzakala. Ukuthi athi izikolo zizafida abantwana imali yokufida abantwana ingakhitshwa at the same time nxa izikolo zicela ukuthi zikhweze ischool fees uhulumende uyala yena uminister Dokora ukuthi ischool fees zikhwezwe imali yangkhona yokufida abantwana ivele izavela nga.
UDokora sekucothozwe ngabazali kanye lengcwethe ezemfundo ezisola indlela aguqule ngayo ezemfundo ebalisa ukuthi abafundi abaqala isikolo bafundiswe izifundo zenombolo imaths kanye lesikhiwa kusetshenziswa indimi zesintu kungenani lokuthi ababalisi balezi ndimi bayasilela. Okunokuswele ngabazali kakhulu isifungo esenziwa ngabantwana lapho befika esikolo iningi elitha kuhambelani lenkolo yesiKristu. UMaduma uthi ngezifiso zakhe ngawuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyamphumuza uDokora lapho ekhetha idale lePhalamende elitsha.
Dokora i-education uyiphambanisile kakhulu kakhulu from izinga ukholthatha echiye khona nxa kusiba lohulumende omutsha sengathi udokora angakhitshwa.
Omela inhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo utokangelele ukuthi uhulumende akengelisise kakhulu inguquko ezenziwe ngesiphangephange ngudokora njalo kumele uhlalwe phansi kulungisiswe lokhu kanye lodaba lwabo lwehole eliphansi. Imizamo yokuxoxa lozaphethe ezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Masukume kanye lophethe ogatsha lwenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare umnumzana Dogarelsey Tiribabi iyehlule ngoba bengekho emahhofisini abo lapho sibethekele. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi lilakho ukusithumela imbono yenu kumbe libingelele abangani lezihlobo emsakazweni wenu oweStudio 7. Lingasithumela imbiko yenu enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kumbe kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318.
Njengokuthembisa kwethu ekuseni ukuthi sizazivala incwadi zenu elisithumela zona nanzike.
URapson Mwale uthi ngithanda ukubingelela ubaba, umntanami uAmanda, bona abahlala eNtumbane. EGoli la engikhona ngibingelela ingane zami uDennis, uMatthew, unkosikazi wami. Ingoma ngicela eyamaSoul Brothers ethi bekezelani.
Siphethe eka Wellington na Dixon Ncube na uthi sabona msakazi yebo Dixon. Ngephimbo lakho ngicela ukubingelela abazali bami eBram ePlumtree esigabeni sakoHobodo uMangwenya. Ngapha eGoli ngibengelele unkosikazi wami usifakazile. Le group yonke ye Royal Malaba family opalayo ngo Dixon.
Ukuthi uNtando Ntaxi Sibanda uthi msakazi ngithanda ukubingelela ingqabutho yami uMthabisi kuluve kanye lomamncane wakhe lomna wakhe uCynthia. Kontuthu ziyathunqa ngithi funda mfanami imfundo lilifa lakho. Ngigade ibhasi ngiqonde emaguswini enkayi esomakandane ngibingelele imuli yako sekatha yonke ngithi ngiyalikhumbuza zihlobo zami. Ngibacelela ingoma kaLundi Jamara mphefumulo wami.
Siqhubeke mamhlanga ngencwadi zabalaleli lapha ngiphethe eka Jason Maphosa. Uthi yena uMaphosa ngifuna ukubingelela umama uMandlovu eswinge eAvoca. Ubaba una Rose, uRose, uMamo Losco lani basakazi. Siyabonga Maphosa. Ingoma ngicela loba yipi evela ku Jayce Maravin wayiqamba o Jayce ilidlozi le music.
Yeva mthanda mpela. UThembani Tisivanda uthi ngithanda ubingelela wena ofunda incwadi zethu. Siyabonga. Bese ngibingelela umama unathe osecholocho labafana bami abaseGoli. Ingoma bachayele eka Alan ethi ngizoqala echolocho.
Zinengi incwadi mamhlanga. Sicine ngeka Charity Mpofu uthi yena ngithanda ukubingelela lonke basakazi. Mina ibizo lami nguCharity Fidelis Mpofu. Ngithanda ukubingelela isithandwa sami uChase Mhlanga ohlala eMakhandeni. Ngibingelele labantwa bami uFortune Mhlanga, Cindy Carol. Ngibathanda inyani. Ngicela ingoma kaMafikizolo ethi Love Potion. Hayi zinengi impela incwadi zenu balaleli. Sile ngoma eka Jayce. Singaqhubeka mamhlanga, mhlawumbe sivale eyinye eyodwa bese siyadlala ingoma nxa kusase lesikhathi.
Hayi ke siyabona lapha kuthiwa kusela sikhathi. Ngakho ke siyalibonga kini lonke elithumele imilayezelo yenu. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 0012024650138.
Sikhathi sesambile mpela, kodwa kahle ngivandezele eyodwa lapho ekavusa Sifanda uVusa Umuzi Sifanda uthi yena ngiyalibingelela lonke basakazi abahle. Igama lami nguVusa Umuzi Sifanda. Ngicela ukubingelela imuli yami una letubuhle lengane zethu lemuli yonke yakomahwaya efilabusi. Ngiyabonga lathi siyabonga balaleli liqhubeke lisilobela incwadi zenu sizazivala khona pa emsakazweni asiselaso isikhathi sokudlala ingoma kodwa siza kwenza kumalanga alandelayo ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili
elebhilithane lamanye amazwe lamhlaba ahlangene lesiphatha amandla zikahulumende kamongameli Mnangagwa
kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo
losithandekile mhlaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.